Chekutanga ndechekungoti vari kungomanya manya kwese ikoko, nyaya yekugadzwa kwavo iri nyaya iri kunetsa muno muZimbabwe. Vakaita hupurezidhendi Musengabere, vakatora varizhinji veruZimbabwe vasiri kufara nazvo. Saka zvinobuda ikoko ndezvemunhu akaita Musengabere. Iko zvino tiri kuona makurukota ehurumende avo akaita sana Mangudya na Minister of Finance vari kutadza kutaura kuti kana vanhu vounza mari muno muZimbabwe vachadzibudisa sei. Panongori pamunhondo nepamusasa, kutungana kwembudzi kwega kwega. Vakatora vanhu vazhinji kuinda ikoko asi chabuda hapana. Vachange vachinotaura nyaya yerunyararo asi kuno mapurisa ari kurova vanhu nezvimwe zvakadaro daro.
Asizve pari zvino vamunakagwa ndivo vanotorwa semutungamiri wenyika zviri pamutemo.
Isusu tinotarisira kuti kana tisina kushanda nenyaya yekuti maelection akafamba sei, hakuna kwatiri kuinda senyika. Ndo saka mari dziri kushayikwa mumabhengi, hapana ari kuda kuinvesta, hapana ari kuda kupinda munyika. Zvinhu zviri kuramba zvakatisunga mbira dzakondo, nekuti nyika yese iri kuona kuti apa pakafamba zvisina kururama. Vari kuti taurira nai vana vemuZimbabwe, ivo vari kumanya kuda kunotaura nevanhu vekunze. Hakuna chichateererwa, hakuna chavachaburisa, hakuna meseji yerunyararo inobuda. Ivo vari kurova nekuzvambaradza varuzhinji rweZimbabwe ruri kudzingirirwa mumastreets. Pane vanhu vakaurawa vasati vatsanangurwa kuti vakaurayirwei, asi ivo vari kungoti takavhurika for business. Ivo masoja aikotama muguta reHarare vachipfuura vana veZimbabwe, kwete vana veimwe nyika vari kutirwisa. Vana veZimbabwe vasina mhosva vakateurwa ropa. Munhu ari kuinda kunyika dzese dzese ane ropa mumaoko ake, haasi kuda kutarisana nenyaya yakanangana naye. Ari kungotaura zveopen for business. Business racho riri kunzi rakavhurwa, nderipiko? Hapana ratiri kumboona isu.
Hazvigone here kuti mushande mese muchigadzirisa nyaya dziri kunetsa kuitira kuti nyika aendere mberi?
Purezidhendi wedu akavanyorera tsamba vakavati ngatitaurirane, titaure nenyaya yelegitimacy, titaure nenyaya yekuti maelections akafambiswa sei, titaure nenyaya yekuti ikonomi iri kuinda nekupi. Asi ivo vari kuramba vakaita chingongongo kuomesa musoro, vari kungofamba vachiita sevari kuinda mberi. Asi vanhu vari kutamba zioni, vari kupedza energy zhinji, asi hakuna kumberi kwavari kuenda.
Saka pari zvino hapana chamunotarisira pane zvavachataura kuUnited Nations General Assembly?
Hapana chinobuda kana munhu usina kugadzira kumusha kwako. Natsa kwaunobva haunganoti ndakanaka zvikuru iwewe. Vanhu kuno kumusha zuva rawabuda muguta, mapurisa vari kumhanya nemarori, vari kumhanyidzana nevana veZimbabwe, vari kurohwa, vari kutsemurwa musoro. Chavari kutsemurirwa musoro kutsagara ramo. Zvino kana uchiputsa musoro yevana veZimbabwe sematamba, woinda ikoko kukonferensi iri kunzi ndere peace, ndere runyararo, munoti havaoniwo here zvinobuda paindaneti? Munoti havaoni here mapicture evanhu vachizvambaradzwa nemauto avo? Ndokusanyanya kurongeka kwatinongoona kwavari kuita kutungamiri wavo.
Kuwana mukana wokutaura kuUnited Nations handiti kutaura kuti vanotambirwa semutungamiri wenyika yeZimbabwe.
United Nations inongotambira wese. Vana Saddam vaindavo, iko zvino Kim Jong Un akada kuindavo. Mara patsetsetse nhunza tunza nechese chese chinongokuda kuinda kuUnited Nations, vanongotarisa voseka, vodzungudza musoro, voshaya kuti munhu uyu ndekupiko kunobviwa. Isungano risingavhariri munhu panze, isungano rokuti unongopindavo vamugabe panguva yavo pavakanga vasingatambirwi nevana veZimbabwe, vasingatambirwi nepasi rese. Vaenda wana vachingonotaura, vachidaidzira, vachingoita ruzha, kusvika pavakapedzisira apa vakaita sevachadonha vachida kunobata pulpit iyoyo. Vanotora zvese uko.
Shoko renyu kuvanhu veZimbabwe maererano navamunangagwa kuUnited Nations nderekuti?
Shoko redu nderekuti vamunangagwa ngavakurudzirwe kuti vazotaura, vagadzirise nyika, vagadzirise nyaya yemusengabere yavakaita hupurezidhendi, vagadzirise nyaya yekuti ikonomi iri kufamba sei, vagadzirise nyaya yekutaura neruzhinji rweZimbabwe nevanotungamira ruzhinji rweZimbabwe vanova ivo vakahwina election vaNelson Chamisa kuti tozvifambisa sei kuti tidzokere kuti titambirwe neruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe neruzhinji rwevanhu vari pasi pese.